Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwekudzivirira vanhu kuchirwere chekolera hunotanga kuchimanimani nechipinge.
Handingakwanisi kufarira independence nokuti nyika yedu zvinhu zvakaoma, vakadzi vazhinji vari kuriritira mhuri uye mabasa acho asi kuwanika. Saka zvinhu zvakatongooma, vanhu vazhinji vamwe varume vachakwanisi kuenda mumabasa, vakadzi ndova kutoriritira mhuri.
Zimbabwe inosvitsa mangwana makore 30 nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere, asi vakawanda vachiti hapana chekupemberera. Chikafu choshandiswa sechombo munyaya dzezvematongerwo enyika kuMashonaland West. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende ichishanda nemapazi eUnited Nations anoti rinoona nezveutano reWorld Health Organization kana kuti WHO nerevana reUNICEF yaparura chirongwa chekupa vanhu mushonga wekunwa kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere chekorera kana kuti oral cholera vaccine. Chirongwa ichi chiri kuitwa munzvimbo dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai kuchimanimani nechipinge. Mumashoko kuvatori venhau, WHO yati urongwa uhwo huri kuda kupa vanhu nhomba vanodarika 400 ezviuru. Mari yemishonga iyi iri kubva kuGlobal Alliance for Vaccines and Immunization. Sangano iri rinobatsirwa nemari neshoroma yemuAmerica vaBill Gates nemudzimai wavo Melinda. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti vari kurudzira utsanana munzvimbo idzi kuitira kuti vanhu vasabate zvirwere zvinokonzerwa nekunwa mvura isina kuchena. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avo vanoshanda vari muHarare.
Makoshero azvakaita ndeyekuti tichaona kuti dutu remvura iri zvarakaita rakaparadza dzimba uye rakaparadzavo nyangwe zvimbuzi zvaishandiswa navanhu. Saka zviripo ndezvekuti utachiona hwanga huri mutsvina yezvimbuzi iyoyi zvinofanira kunge zvakaeredzwa nemvura. Saka mvura dzaakunwiwa kana vanhu vakasatowana mvura iya ingava yezvibhorani kana kuti yakagara yakaiswa mishonga yokuti ive inomwika zvakanaka, muchaona kuti utachiona hungatosanganisira nyangwe hwechirwere chekorera kana kuti vana typhoid kana zvimwewo zvinotokwanisa kunge zvitori mumvura iyoyo inenge ichinwiwa navanhu. Nyangwe imwe inotopindawo futi mumvura dzezvibhorani izvozvo nokuti kwakaita mafashamo. Saka zvakakosha kuti vanhu vazive kuti nyangwe zvikuru tokurudzira kuzvichengetedza yatingati personal hygiene yaye kuti vanhu vanogeza maoko avo vachidya chikafu chinenge chakadziswa kana kuti chakabikwa vochidya chichiri kupisa, uye kana vachidya michero vodya michero yakasukwa. Asi nyangwe zvakadaro vanhu vanokwanisa kunge vatotora kana mukudya kana mukumwa mvura ine utachiona. Saka kana vakapiwa nhomba iyi kana yatingati vaccine yekorera iyoyo inovabatsira kuti nyangwe zvazvo vakange vapwana utachiona huya hwekolera hurege kuzokonzera chirwere ichocho mavari.
Tiri kuona kuti kubaira uko kwakawirwawo nedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone idai kwakaitawo dambudziko rechirwere chekolera. Hazvikwanisike here kuti chirwere chinogona kugumazve chapinda muZimbabwe?
Zvinotova nedambudziko nyangwe kuvanhu vari kudivi rechipinge chimanimani kwakasanganikwa nawo nenyaya yemafashamu iyoyo kuti zvinotokwanisika chose kuti chirwere ichi chigume chava munzvimbo nemunharaunda idzodzo nokuda kwemafambiro avanhu kuti vanenge vachionana nokusangana mukufamba uye kuti inzvimbo yose mudivi reMozambique neZimbabwe nzvimbo iyoyo yakawanika ine dambudziko ramafashamu. Saka mvura idzodzo dzinovhengana chikafu chinokwanisa kutengeseranwa vanhu vachisangana. Saka dambudziko iroro kwanisa kutoti chirwere ichocho chiende kumativi ose ebhodha iroro rinosanganisira Mozambique neZimbabwe. Saka zvakakosha zvikuru kuti vanhu vatogamuchira vaccine iyoyo kana nhomba iyoyo kuti vasatatapurirwa chirwere vasachiwana.
Nyanzvi munyadzo zveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare vari muHarare. Apo nyika iri kupemberera mangwana kusvitsa kwayo makore makumi matatu nemapfumbamwe kubva payakawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Vamwe vanhu vanoti upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere zvisinei kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kugadzirisa zvinhu pavakapinda pachigaro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
VaMoses Kumbuyeya avo vanorarama nekurima nekutengesa zvirimwa zvakasiyana-siyana vanoti vanoshushikana nenyaya yekuti upfumi hwenyika huri kuramba huchiondomoka veruzhinji vachiwedzera kutambura zvisinei nezvinotaurwa navaMnangagwa pamwe nevamwe vakuru vakuru vehurumende. VaKumbuyeya vanoti vaMnangagwa vakavimbisa kugadzirisa upfumi uye kukwezva vekunze kuti vasime mari. Asi vanoti maonero avo ndeyekuti mutungamiri wenyika nehurumende yavo havana zano rakati tsvikiti rekubudisa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo.
Kubva vachingopinda angangori mamega deals and up to now hapana kana mega deal ratiri kuona riri kupa mabenefits kuekonomy. Saka hatizivi kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi ende I think varume vatori clueless kuti nyika iyi ichagadzirika sei pachi zvavewo.
VaKumbuyeya vanoti nyaya yekuti zvirango zvakatemerwa mamwe makambani pamwe nevamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumadokero ndizvo zviri kukonzera kusagadzikana kwehupfumi kuwanda nemunwe kwavari kuita. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muBritain uye chiri chipanga mazano munyaya dzezveupfumi muzvare Miriam Mutizwa vanotsigirawo kuti zvirango hazvizi izvo zviri kukonzera matambudziko ari munyika asi huori pamwe nekusatevera bumbiro remitemo yenyika.
Iko zvino tiri kudzvanyirirwa napachedu hatina wekupomera. Kana totaura zvemasanctions hongu anorwadza masanctions asi chaizvo zvinonyanyisa kurwadza ndezvecorruption uori huri kubva kumusoro soro kusvika pasi zvinokonzerwa nekusateedzerwa kwebumbiro remutemo. Umwe noumwe akazvipira pavatungamiriri vedu kunyanya vakakumikidzana kuti bumbiro remutemo ngariteedzerwe zvinova nehunhu nechiremerera.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zuva rekucherechedza rusununguko rinogona kupfuura veruzhinji vasinganyanyi kurikoshesa nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyika. Vanotiwo kunyange hazvo pakazoitwa sarudzo mapindiro akaita vaMnangagwa pautungamiri uye makakatano akatevera mushure mesarudzo gore rapera ndizvo zviri kuita kuti zvinhu munyika zvisagadzikana munyaya dzezveupfumi.
Chokutanga iko kupinda kwavakaita zvinhu zvinotokanganisa nokuvhiringidza. Totanga nebumbiro remutemo renyika vakatora chigare chinechisimba vachishandisa mauto kuvhiringidza zvakare maaims and values ekurwa kwatakaita senyika yeZimbabwe tichirwira kuzvitonga nokusununguka.
VaMaposa vanotiwo kutaura kwemutungamiri wenyika pamwe nekufamba vachienda kunyika dzakasiyana-siyana vachiedza kukwezva kusimwa kwemari yekunze munyika hakuna zvinobatika zvakuru kuunza vachitsinhirawo kuti vaMnangagwa nehurumende yavo vanenge vari kupererwa nemazano.
Hapana kana kana chimwe chete chavakavambisa chavatipa kwanisa kuzadzikisa economy ripa free for chapchapo mapaisi sezvino ari kukwira every day zvino zvinotaridza kuti hapana chiri kumbozikana nevanhu vari kufanira kunge vachitungamirira nyika neekonomi yedu saka hapana kana chimwe chete chatiri kuona sechino tiita kuti tipemberere kuzvitonga kuzere kwenyika inongori nhamo yega yega.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland variwo muongorori wezveupfumi akazvimirira vaReginald Shoko vanoti dambudziko guru nderekuti vamunangagwa vakatora utungamiri apo upfumi hwenyika hwaive hwatoondomoka kare vachiti kugadzirisa izvi kunotora nguva. Asi vaShoko vanobvumawo kuti nyaya yehuori ndiro rimwe dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti zvinhu zvinake.
Zvatoziya ndezvekuti vamunangagwa vakatora ikonomi yakaparara. Zviri kuitika zvino tinoziva tine tarisiro nevimbo kuti zvingave zviri kugadzira nyika. Asi nyaya dzecorruption nepotism ngadzitaukwe dzigadziriswe. Hatisi kuda kungoona vanhu vachingosungwa vachinobuda kumakoti vasina zvavanowo mutoro mukuru. Hazvipedzi corruption nokuti nyaya hombe munyika ino icorruption.
Mutauriri wemadzimai muMDC mudunhu reulawayo amai Barbara Tanyanyiwa avo vanove zvakare munyori weboka reWomen's Committee musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vanotiwo hapana chekupembera pazuva rerusununguko vachiti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonyanya kubata vanhu kadzi sezvo varivo vanoona kuti mhuri dzadyei. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi rebato ravo. Mumazuva mashoma apfuura sangano reZCTU rakakurudzira kuti vashandi munyika vawedzerwe mari dzemihoro. Pavakapinda pachigaro muna mbudzi wa2017 vamunangagwa vakati kugadzirisa upfumi hwenyika ndicho chimwe chezvinhu zvavaizokoshesa. Asi upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere mitengo yezvinhu ichiramba ichikwira ukuwo mari ichiramba ichishaya simba rekutenga. Zimbabwe yakawana kuzvitonga musi wa18 kubvumbi 1980 vaRobert Mugabe vakagadzwa semutungamiri wehurumende vakatonga nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe. Asi vakazobviswa pachigaro nemauto avo muna 2017 vamunangagwa vachibva vatora chigaro chavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Iko zvino tombonzwawo zviri kufungwa nemadzimai. Madzimai akawanda ari muHarare anoti hapana chekupemberera mangwana apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere. Kirimudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya haana kuda kudomwa nemazita avo munongedzo mukuru wekuti vane kutya kukuru kuti vataure vakasununguka izvo vanofanirwa kuita munyika inozviti yakawana kuzvitonga muna 1980. Muzvare anesu Ashley Maurukira avo vanobva kuguruve vanoti vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro mhiri kwemakungwa makore mana akapfuura asi nanhasi havasati vawana basa. Muzvare Maurukira vanoti vari kutochengetwawo naamai vavo vatokura zvokuti inyaya inovarwadza nokuti hurumende haina kuzadzisa zvayakavimbisa kuti ichawanisa vanhu mabasa nekuvhura makambani ose akavharwa.
Hapana chekumbonyanya kupembera paIndependence inoi nokuti zvinhu zvacho zvinombumira zvakanaka. Hazvisi kumbofila ungati tiri independent because tiri financially dependent and there is no independence at all. Zvinhu zvese zvakangoma munyika munomu especially for vakadzi because we have to fend for the families. Vana varume vacho hapana zvaanombonyanya kuita even makatasa masiti vakadzi vakawanda ndiwo mavendors.
Mumwe mukadzi ane makore makumi matatu uyo asina kuda kudomwa zita rake anotiwo ari kushaya basa raakadzidzira nokudaro ave kushanda mumba meimwe mhuri kuWestgate asi mari yacho haisi kukwana kuti ariritire mwana wake.
Ndingakwanisi kufarira independence nokuti nyika yedu zvinhu zvakaoma vakadzi vazhinji vari kuriritira mhuri uye mabasa acho haasi kuwanika saka zvinhu zvakatongooma vanhu vazhinji vamwe varume vachakwanisi kuenda mumabasa vakadzi ndo vakutoriritira mhuri vachienda macross border South Africa, Zambia, Mozambique saka zvinhu zvacho zvakatongotoomira.
Mumwe mudzimai anogara kukuwadzana amai Miri Madzika vanoti hapana chokupemberera nokuti vakugara vachitya mapurisa nemasoja.
Hapana chekumbocelebratera independence. tinorohwa nemapurisa, tinorohwa nemasoja, nezvokuona musoja unototya kurohwa kana kurepwa. Saka tina kuzvikuzvisunungura kwatakaita isu, tiri kutorwadziwa zvekuti.
Amai ava vanotwo iko zvino chikafu. Rave dambudziko guru nokuti mitengo iri kukwira mazuva ose zvokuti hapana kuzvisunungura kwakaitwa nyika ino kubva kudzvinyiriri wevachena.
Iye nezvichingwa chacho chikunzi $4 loaf one. Pana kuzvisunungura kare before independence taitenga taiwana chingwa chiri pamadhoa apa tichipuwana mikaka iri pamadhoa apa nemari shoma ma 1 cent aitenga. Ine zvatichatombotengi zvinhu zvimwe chingwa chacho tinotochidya wow, once in a while. Saka hatina kumbozvitonga kuzeri kwatiri kumbozviona isu.
Mumwe mudzimai amai Gina Maradzika vanoti zviri kuitika muZimbabwe zvinorwadza zvikuru.
Amai, muri kundibvunza nezveindependence. Ndingadei paindependence. Chingwa chadhura, $3.50. Vana varuda kudya mumba. Munde ndi celebrate independence. Independence ndo celebrate rudi. Mabasa hakuna. Saka munoti celebrate rudi. Celebrate imimi. Imimi kuda ndimi muri kudya.
Amai Maradzika vanoti iko zvino havasi kukwanisa kuenda kumusha kuhoridhi kana kumusangano wekuchechi yavo sezvo vasina mari yokufambisa.
Iye zvino tine independence yamuri kutaura, tine Easter holiday, zvese zvakabatana. Taitoziva isusu kare kuti kana zvasvika kudai tinoenda kuholiday kumusha kana tinoenda kumachechi kunonamata. Ini handina kana kukuenda, mari yacho handina, handina kana mari izvozvo, ndinotoshaya kuti izvozvo ndinoita sei. Aim stressed zvicho ndinoona ndakadai so.
Murwiri wekodzero dzevasungwa vechidzimai musangano reFemale Prisoners Trust amai Rita Nyamupinga vanoti hapana kana chikonzero chokuti vanhukadzi vapemberere kuzvitonga kwenyika sezvo vari kutadza kuriritira mhuri dzavo.
Madzimai chekunyanyofarira chaicho muindependence yeZimbabwe zviri kuti netsei. Tikatarisa mamiriro akaita kunze, takatarisana nenyaya dzeupfumi. Madzimai ndiwo mazhinji atinoziva kuti anga ari kutengesa mari yese. Havachisina vanomukira kuhodha, vanohodhawo vamwe vanomukira kuita mabasa avo. Mabasa acho iyayo havasi kuwana cheuviri chinokwanisa kuti vasimudzire mhuri dzavo.
Amai Nyamupinga avo vanoye zvakare nhengo yeWomen's Coalition of Zimbabwe vanoti vakadzi vakawanda vanosungwa vachikandwa mujeri, vapara mhosva diki diki dzakanangana nekuda kuwana chikafu chokupa vana vavo. Mukuru weZimbabwe Women's Bank amai Manders Marikanda vari kukurudzira madzimai ose ari kunyunyuta nezvemamiriro ezveupfumi hwenyika kuti vaende kunokwereta kubhanga ravo kuitira kuti vatangewo mabhizinesi avo madiki. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Tsvagurudzo yakaitwa neWorld Bank nemamwe masangano akazvimirira inoratidza kuti misha inoriritirwa nemadzimai chete yawandisa zvokuti ratove dambudziko guru muZimbabwe neAfrica yese zvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatanhatu vafa zvitevera kurwiswa nechombo chemuchadenga nhasi muguta reTripoli kuLibya. Hurumende yemuLibya iyo iri kutsigirwa neUnited Nations yashora zvaitika ichiti zvakonzerwa nemumwe mukuru wemauto vaKhalifa Haftar. Mauto ari pasi pava Haftar anonzi anga achiedza kutora guta reTripoli kubva kuhurumende iri kutsigirwa neUnited Nations. Apo mhirizhonga iri kuenderera mberi, vana chiremba vemuSudan vatanga kuratidzira kusafara kwavo nekuvanoti kushayikwa kwezvinhu zvinodiwa munyaya dzezveutano pasi pehurumende yechiuto. Kuratidzira uku kunoitika zvitevera kusungwa kwevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir avo vari mujeri muguta guru renyika iyi reKhartoum. Mu Chirongwa cha tinotaura nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika. Zimbabwe mangwana iri kusvitsa makore 33 nemapfumbamwe ekuzvitonga. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kutarisirwa kuungana paPotomac Woods Park muguta reRockville mudunhu reMaryland zvichifara. Mumwe ari kuronga gungano iri DJ Tau audza Studio 7 kuti vazhinji havaone paine chekupemberera kuzvitonga kuzere muZimbabwe sezvo matongerwo ari kuitwa nyika asiri kupinza veruzhinji mumatambudziko kumusha. Tau anoti kunyange hazvo zvakadaro zvizvarwa zveZimbabwe hazvingarege kuungana zvichidya nekunwa zvichifara hazvo zvakaungana. Ngatinzwei hurukuro yaaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Tine barbecue kuRockville, uko kwatichange tichigocha, vanhu vachiunza nyama, vachiunza chikafu, tichidya takaungana, tichifara, tichinzwa mimhanzi. Tabva ukoko manheru, tichaenda kunonzi kuGolf Ultra Lounge, uko kwatiri kuita bira, kana kuti nechirungu after party. Uko vanhu kwavachange vachizotamba, vachinzwa mimhanzi, tichiungana takawanda futi tichifara. Ndozvatakarunga tichiwe mugorera.
Kupemberera rusununguko rweZimbabwe here uku?
Tingati zvakabatana, asi mukubatana umomo kune zvinhu zviviri zviri kuitika. Vanhu vari kufara kuti tine makore 39 eIndependence, asiwo vanhu vari kunyunyuta nezviri kuitika munyika medu. Saka tingangoti takati zvona hatingaregere kufarira nyika yedu kuti yakawana independence. Asi tiri kunyunyutawo kuti dai kutongwa kwenyika ikonomi yedu zvaita zviri nani. Saka tiri kupembera zvetine kuchema.
Ndivanani vamuri kutarisira kuuya kumafaro aya?
Ndingangoti kuri kugotywa kutarisira vanhu vanosvika kuita 100. Kupati yemanheru tiri kusanganisira kuona vanhu vanotodarika 100 kusvika kuma 200 nekuwana vanhu vakawanda vari kubva munyika dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe ndozvatiri kutarisira zvakawanda kuenderana masikati uko kwatichange tichigocha, nekuti tinoziva kuti kune vanhu vechikuru, vechidiki nevana vadiki vachauya kuzoona vamwe tichifara tiri pese. Asi tinotarisira kuti patichazoenda kubira manheru tichaona kuti kune vamwe vechikuru vasingazoda kuuyawo kumafare emanheru. Saka manhambers edu anenge akati tikei. Asi tiri kutarisira kuti maZimbabwe ndo achange akawanda kwese kubarbecue zvese nekuafter party.
Mukutaura kwamuri kuita nevamwe nezvizvarwa zveZimbabwe, vanonyunyuta pamusoro pechii zvikuru?
Vanhu vari kunyunyuta nenyaya yekudhura kuri kuita zvinhu kuZimbabwe. Vari kunyunyuta nenyaya yekutongwa kuri kuitika muZimbabwe. Tinoona kuti gore radarika iri kune vanhu vakaurayiwa, kune vanhu vari kusungwa. Saka vanhu vari kufarira matongerwo ari kuita nyika zvese neikonomi. Ndingati ndo zvinhu two zviri kuvhiringa vanhu.
Zvimwe zvamakaronga pazuva iri ndezvipi?
Saka mufumi govera tichange tichingotaura tikaungana semaZimbabwe. Hapana politics dziripo, hapana maparty aripo, hapana embassy iri involved. Uyu mafaro akaitwa nevanhu veZimbabwe. Saka vanhu vakati aiwa ngatingosanganai tigoche tifare tingotaura takasununguka pasina kuti UMDC zano kana kuti bato rakabvi. Saka tinenge tichingofara, hapana maformalities aripo. Mudzo wavanhu kuti vauye tifare takawanda.
Mumwe vari kuronga gungano rezvizvarwa zveZimbabwe nemugovera mudunhu reMaryland muAmerica, DJ Tau, achitaura ari parunare kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania, naTanonoka Wande weStudio 7. Mamwe masabhuku ekumagunje kumashonaland west anoti ari kubvisiswa mari dzekutakura chibage nedzekunyora mazita evanhu vari kupiwa chibage chekuyamurika sezvo vasina chikafu. Atachikoriwa anoti panyaya inotevera.
Masabhuku aya anoti vanhu vari kumanikidzwa kubhadhara mari yekutakura chibage, asi nguva dzakawanda chibage ichi hachisi kuzouya. Sabhuku God Knows Gwege vanoti vanopa kanzura mari inoita madhora matatu yekutakurisa chibage nedhora rekunyora mazita yevanhu, iyo vanoti yakawandisa kune munhu ari kuda kutoyamurwa.
Chibage ichi kana chauya, kana ndanyora vanhu vaya vesocial welfare 10 vari kuhorayiwa pavhiri pepe pavhiri jege, right? Parudiwa mari empty bag Ruguya Nishbagiri, empty, and the Ruba Dana door. Ndiye zuita doa, pakuira wetu, right? Maria transport yaja, irwenda wa transport, arusha ya $2, ya $3. Kuta Maria service, yewa kanzia, dota hiraji yegaega. Kuria wuzi, aranu aruo wa tena, agubuliza $3.10.
Sapo kukweje, wanu tiyo chino rwaza, leche kutishiba gichacho, achizo uya ninguwa, la achipomira kanzura, Victor Chaka, mosha yekuita uri.
Yes, hero pese, asina kana kadigidigi gaina. Nandisi, wamu torea usia, duda kukatisa mapepa, tanyora pa beka pa udai. Yotu maofisi meda sunu saka taipi wa udai, shunenga silisi matisi. Nandisi, munu mbuli sa mariacho, yekuitisa mapepa. Munu wenzu wapinda software, ya social warfare. Uwezo red kutifari wa sunusha, acha sunusha kuhuya pari. Mamutorela, ya coin, imari isinga tengi. Ya toro anishitsozi.
Mumuesa bugu wa Emmanuel Rozi, vano tikumanikiza nirela kubadala mare kutakurisa chibage utinye.
Chirukuneza, njicho kuti, vano lati nao upenyu wakao. Isintisine vano lati. Tinenzi isu kuti muna wada avise shakai. Mare izozo. Saka $3 kamuna rele arugubu hara ana kwa ne wani. Uyeu nerera yakagara isakatwa na baba na amai igereega yenzidisa $3.
Varwodzi vanoti kanzura Chaka vari kunyima vanhu zvinhu vachiti vakakundwa munzvimbo iyoyo pasarudzo.
Mune zvokudya ngamurege kuti kansera ashandise politics mune zvokudya zvevanhu kuti handina kuvhoterwa hamuna kundivhotera. Kansera achitaura kune vanhu kudaro. Saka zvinhu izvozvo handifungo kuti president akavhoterwa kwese here, but kana achipa ari kupa kwese.
Kanzura Chaka vanoti ndivo sachigaro wekomiti yebudiriro muwadzi, nekudaro ndivo vanoziva vanhu vanoshaya. Nyaya yezvekudya iri kunetsawo muwadzi 14 muchinoi. Kanzura Chipo Mulotywa vanoti havasi kufara nekushanda kuri kuita hofisi yamudzviti vaJoseph Manyura pasi nebazi resocial welfare. Amai Mulotywa vanoti vamanyura pasi vari kushanda nevaimbo vekanzura wenzvimbo iyi vatest Michaels vezanu PF.
Inini ndirikuti handisi kufara zvachose nemashandiro ari kuita ofisi yaDA neofisi yesocial welfare, nokuti ininiwo kubva ndiri mukanzuru kubva 2013 kusvika 2018 tichizoenda kuelection, vaMichaels vachizobudawo muofisi sakansela. Inini handina kumbobvira ndakaintasiya nebasa ravaMichaels. Ndakavapo nguva 5 years dzavo sekupiwa kwavakaita nevagari vemunzvimbo yeward 14. Handina kuvapingirisha kuti vatadze kuita basa ravo. Asi zvino zvinondishamisa ndechekuti kumapiwiro akuitwa chikafu muward 14 handichaziva kuti amaitiro erudzi.
Vamanyura pasi nemukuru wesocial welfare mudunhu reMashonaland and West, amai Agnes Mutoo vanoti chibage chiri kupiwa muward 14 chakapiwa gurukota rezvekuchanirwa kwenyika amai Priska Mpfumira nemunyori mukuru mubazi rezvemabasa. Studio 7 yaratidzwa tsamba yakanyorwa nemunyori mubazi rezvemabasa richipa amai Mpfumira matana anoita makumi matatu. Amai Mutoo vanoti havana simba pachibage chinenge chapiwa nhengo dzeparamende nehurumende sezviri kuitika. Hatina kukwanisa kubata amai Mpfumira kuti tinzwe divi ravo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Chirongwa chedu cheDiaspora Forum na 8 PM live talk tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa hili apera regaiti mbotari samsure na uzwa kare. Urongwa wekudzivirira vanhu kuchirwere chekolera hunotanga kuchimani mani nechipinge. Zimbabwe inosvitsa makore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga mangwana, asi vakawanda vachinyunyuta kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nekudaro hapana chekupemberera. Chikafu choshandiswa sechombo munyaya dzezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbo kuMash West. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina standikile muhlanga munaudze isiNdebele.
Soku isikati senda bakuvi